mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina gunyana 28, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ichokwadi nhasi china 20 September kuchange kune musangano wepolitbureau. Zvizhinji zvazvichabudamo tichanzwa papress conference ichaitwa navamutsvangwa tichinge tabuda mupolitbureau.
Bato reZANUPF roita musangano wepolitbureau nhasi masikati, uye weCentral Committee nemusi wemugovera.
ZANUPF sokuona kwatiri kuita varivo vakawina upresidenti vari kuenderera mberi namabasa avanosungirwa kuita.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti chero hazvo vamwe vaine kusagutsikana nemafambiro akaita sarudzo, ikodzero dzebato kuita misangano nemabasa ebato ravo. Hurumende yakaparura hwaro hweurongwa hwekurwisana nedambudziko rokushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde muboka rezvenhau wakanangana nekupedza dambudziko iri mumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tore ZANUPF roita musangano wepolitbureau nhasi neweCentral Committee nemusi wemugovera. Mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vanoti misangano iyi ichaitirwa kumuzinda weZANUPF uye wepolitbureau uriko nhasi masikati nenguva dza2 PM, weCentral Committee uchizotevera nemugovera mangwanani na10. Misangano ichaitirwa panzvimbo imwe cheteyo pamuzinda weZANUPF headquarters. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Muroiwa Marapira.
Ichokwadi nhasi china 20 September kuchange kune musangano wepolitbureau. Zvizhinji zvazvichabudamo tichanzwa papress conference ichaitwa navamutsvangwa tichinge tabuda mupolitbureau. Uyezve nomugovera musi wa30 kuchange kuchigara pasi Central Committee.
Tingada kubvunzawo kuti misangano iyi misangano yangonyuka here nekuda kwezviri kutaurika taurika munyika kubva Zimbabwe zvaibva kusarudzo dzakaitwa mwedzi wapera.
Izvi zvinhu zvatinogara tichiita somusangano zvinenge zviri pamakalenda edu, irutini yedu somusangano nemastructure, musangano une constitution, kuti tinofanira kuzadzikisa bumbiro redu remutemo reZANUPF.
Sebato imi riri kutonga urongwa hwenyu hwochitiwo kudini tichitarisa kuti zvakavimbiswa zvizhinji munguva yesarudzo umu dzanga dzichiitwa idzo?
Sebato reZANUPF pamakore mashanu anoteera takatarisana nekuti tiswededze nyika yeZimbabwe pedo nevision 2030, kuti patinosvika pamaelection anoteera tinenge tapedosa kana kuti tatosvika upper middle income economy inofanirwa iyo kubuda pakubuda zvakanaka kweNDS1 neNDS2 inotanga muna 2025. Saka nisu seZANUPF basa zhinji rakatinanga ibasa rekuti tigadzire upenyu hwevana veZimbabwe vawanewo kurarama kwakanaka, vawanewo mapei achiwedzekwa. Takananga upper middle income economy by 2030.
Avo vange vari mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Muroiwa Marapira vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti chero hazvo paine kusagutsikana nemafambiro akaita sarudzo, ikodzero dzebato kuita misangano nemabasa ebato ravo chero vamwe vemapeto vasina zvavari kuita kana kuti vakanyarara. Tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kunyarara kwamapato ezvematongerwo enyika womuZimbabwe asina kunge akabudirira musarudzo dzakapfuura paupresidendi hwakawinwa neZANUPF vamunangagwa zvino bva zvaratidza kuvanhu vanoruzivo nezvamatongerwo enyika kunyanya muZimbabwe kuti vanotungamirira mapata aya vanoziva chaizvo kuti mutemo bumbiro romutemo weZimbabwe rinoti chinyi. Vanonatsoziva kuti havana umbowo hwokuti vakwanise kuramba vachitaura kana kupopota, nokuti zvinozongodzokera kubumbiro romutemo kuti zvamuri kukombrena zvacho kuti hamuna kunge makadyiwa kana kuti makabirwa kusarudzo, mune umbowo hupi hwokuti muratidze pasi rose kuti muwane vanokurevererai?
Ndingada kuti titarisewo zvimwe zvaitaurwawo nemasangano akaita sana SADC nana African Union pamusoro pesarudzo dzakabva kuitwa idzodzi. Hazvina zvazvichashandurawo here mumafambiro enyaya dzezvematongerwo enyika?
Waingovavo mushanyi SADC wakanga auya kunzi uya uzoona maitiro atinoita, akavona maitiro anoitwa muZimbabwe vakataura zvavakataura. African Union vo ikadero, European Union ikadero, havana simba rokuti vapinde munyika yakazvisunungukirwa inomutemo yayo kuti vakwanise kunoti aiwa itai zvinhu nenzira iyi. Kuno mutemo weUnited Nations kana mutemo wana SADC wana European Union wana African Union unobata nyika idzodzo, mubatanidzo yenyika idzodzo mumaoko okuti aiwa tingava tavona zvatavona, asi hatina simba rokuzoenda kunoti iwe ita zvakati, usateedzera bumbiro romutemo wako.
Vakawanda vangada kuzivawo kuti saka kuenderera mberi kwemisangano yebato reZANU-PF seiriko nhasi iyoyi haina zvingasimudzawo meso here kana kushamisa pazviri?
ZANU-PF sokuona kwatiri kuita, varivo vano vakawina upurezidendi, vari kuenderera mberi namabasa avanosungirwa kuita nebumbiro romutemo weZimbabwe, kuti zvamahwina mukafoma hurumende yenyu chii chamaakufanira kuita ike zvino. Saka zvavari kuita zvemisangano yokuti vari kuzogara musangano weCentral Committee, musangano wePolitbureau, zvose izvozvo zvirongwa zvebumbiro romutemo webato ravo.
Mashoko amungapewo vamwe vangada kunzwisisawo kuti izvo zvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika zviri kufamba negwara razvinotarisirwa kufamba naro here munyika?
Chivimbo changu neadvice yangu kuvana veZimbabwe ndokuti ngatizvidzidzise kuti bumbiro romutemo wenyika yedu rinotitonga rinoti chinyi. Zvinoita kuti titadze kupedza nguva yedu kana kunyeperwa navamwe vanhu vanenge vachifunga kuti vanoziva pamwe vachiziva nhema kuti zviri kuitwa izvi zviri pasi pomutemo, hazvisi pasi pomutemo, SADC ichauya yoita izvi neizvi, vasingatauriri vanhu kuti ngakuite bumbiro romutemo. Kuna ana America unoku kune zuva rakagadzikwa padivi rinonzi Constitution Day, zuva rokudzidza zvebumbiro remutemo kumalibrary, kuzvikoro vanhu vanenge vachikurudzirwa kuenda kunopiwa bumbiro romutemo, kunotsanangurirwa kuti rakabva nepi, rinorevei kwandiri, masimba andinawo andinopiwa nebumbiro romutemo sechizvarwa cheZimbabwe ndaapi? Ruzhinji rweZimbabwe haruna ruzivo irworo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kwakare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yakaparura hwaro hweurongwa hwekurwisana nedambudziko rokushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde muboka rezvenhau wakanangana nekupedza dambudziko iri mumabasa muboka renhau iri. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau munyaya dzepabonde dziri kunzi dziri kukwira munyika. Chiitiko ichi chakaparurwa pamusangano weZimbabwe Media Awards Sector Sexual Harassment Policy Validation Workshop wakaitirwa muHarare neZuro, uyo wakapindwawo negurukota rezvekuburitswa kwemashoko richangobva kugadzwa vaJen Fan Muswere. Mumwe akapindawo musangano uyu ndava Nigel Nyamutumbu, vanoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe. Vanyamutumbu vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau dzepabonde dzave kubata mapoka ose, vangavei vanhukadzi kana vanhurume. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa chaparurwa chiri maringe nekushungurudzwa munyaya dzepabonde kwevatori venhau, kunyanya-nyanya vatori venhau vechidzimai. Chirongwa ichi changa chiri kutsvakiridza nhano kana kuti matanho angatorwe kuti dambudziko iri risarambe richienderera, uye kuti vane zvavari kuita mungava mumabasa ezvekutora nhau nekufambiswa kwemashoko, kana vane zvavari kuita vari ivo vari mumapazi ehurumende, kana kuti vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzine kutonga,
vanhu vanoshungurudza vatori venhau vakaita sei?
Kazhinji kazhinji vamwe vanoshungurudza vatapi venhau panyaya dzebonde vanhu vatinotsvakiridza nhau kubva kwavari, muchirungu vatinoti masources. Saka zvose izvozvo zvanga zvichiongororwa zvichipenengurwa tichitsvaga gwaro rekuti anenge abatwa kana kuti anenge amhangarirwa ataurirwa maringe nezvaanenge ari kuita izvozvo opihwa mutongo wakadii zviri maringe nechirongwa chaparurwa ichi.
Ivo veruzhinji naivo vatori venhau vane dzidziso here pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau idzi?
Zvanga zviri kuda kuti vanhu vave nedzidziso nokuda kwekuti dzimweni dzenguva uyo anobatwa nemhosva iyo yokushungurudza munyaya dzepabonde, nedzimweni dzenguva anoita achifunga kuti ije kana kuti kutamba kana kufara, asi kutamba kana kufara ikoko kusiri kugamuchirika mune zvakanaka kune mumwe wake. Zvakare kutori nevamwe vanoshungurudzikwa muchinyararire nekusaziva kuti kune matanha vanogona kutora. Saka izvozvo ndo zvimwe zvechikonzero chataparurira chirongwa ichi takabatana pamwe chete negurukota bazi rehurumende rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, takabatana zvakare nekomisheni iri mubumbiro remutemo inoona futi zvakare nezvekufambiswa kwemashoko, mapoka emadzimai akasiyana-siyana, nesuo vari mumasangano anomiririra vanotapa nhau nezvekufambiswa kwemashoko, tichionesana kuti pave nebumbiro kana kuti pave nechinoratidza kana muoneso wekuti dambudziko iri risarambe riripo, dambudziko iri rinadziriswe.
Avo vange vari vaNigel Nyamutumbu vanoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe, vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeZambia uye vari sachigaro weSADC Troika vaHekainde Hichilema vakaita musangano weSADC Troika neZuro. Vamwe vakapinda mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weNamibia vaGodfried Genob uye mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi. Vachinyora padande mutande ravo reX yaimbova Twitter, vaHichilema vakati vakatungamira musangano uyu weSADC Organ on Politics, Defense and Security, vachitiwo vakazeya nezvematambudziko ekucherechedza runyararo nekugadzwa kweSADC Mission muDRC. Vakatiwo vakaita zvakanaka nekuti vakanzwa zvizhinji pamusoro pesarudzo dzakapfuura nedziri kuuya mudunhu reSADC. Asi vaongorori vesarudzo veSADC vakati ZEC yakakundikana kuita sarudzo zvinotarisirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vatimu Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Maita basa vazenenga tinogamuchira nemufaro kuti izvo pfungamiri wenyika weZambia vaHaikande Hichilema vaona zviri important kuti vataure nyaya yesarudzo munyika yeZimbabwe sezvo vanga vakatuma nhumwa yavo vaDr Nevas Mumba.
Nyaya huru yamungati ndoyataurwa nezvayo mumusangano uyu ndeipi?
Nyaya iripo muAfrica ndeyekuti tave kuda kuita hutongi hwakasiyana newai kwa kare wechimbavu nechisimba simba.
Ndinodawo kuti titarise iyo Sadaki yacho. Vamwe vanoti vaHichilema vari kushandisa Sadaki kuwanda nemunwe nekuti vavafariri ZANU PF navamunangagwa vari kutonga Zimbabwe
nenyaya dzekutsikirira vanhu pasi vanotaura zvakasiyana nezvaunenge uchifunga kuti zvinofanira kunge zvichiitika. Tinozviona munyika yedu yeZimbabwe yanga iri iyo bread basket yeAfrica kuti waiti ukataura zvisiri kuenderana nekwaya iripo nemutungamiri wavo unonzi aiwa iwewe chimbosuduruka ugare padivi nokuti hausi kuimba pasina nhingi nhingi achatonga kusvikira afa. Handizvo zvinofanira kuitwa mumatongerwo enyika. Sadik yakafomwa nenyika dzedu dziri muSouthern Africa kuti ibatsire kana kwaita mhirizhonga kana kusanzwisisana kwevanhu vari munyika idzodzo. It's nothing new zviri kuitwa navachi Hichilema. Tinoziva kuti isusu kuMozambique, Zimbabwe as a participant yeSADC yakatumira mauto kukafa vanhu kukakwara vanhu from 1982 kusvika 1992 pakasainwa peace accord neRenamo. Ikatumira masoja zvekuCongo 1997 zvinzvatsva muCongo vakanobatsira vaLaurent Kabila kuti vastabilize the government vachiburikidzana neSADC. Saka hazvisi zvinzvitsva zvatata kuona ZANU PF ichitaura kuti vane mumba vanga vauya vachida kukonzeresa mhirizhonga. Handizvoba, tine bumbiro remutemo riri muSADC rinobvumidza kuti panofanirwa kuteedzerwa zvinhano zvokuti maelections anofamba sei.
Kuseri kwemusangano iwoyu nemimwe misangano iri kuitwa munoona kuchizobuda chinobatika here?
Kuti tione kuti SADC chabuda nei, gai tione kuti chavachabuda nacho chii, nokuti evidence yese vanayo kuti sarudzo yakaitwa muZimbabwe yanga isina kutsarukana, isina kupenengurwa zvakanakisisa kuti zvinhu zvifambe nemazvo.
Studio 7 ichakupai zvimwe zvinenge zvichibuda mumisangano iyoyi. Iko zvino tange tichinzwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Pepa nhau reSunday Mail Online rine nyaya inoti nyika yeAlgeria yabuda mumakwikwi emukombe weAfrica Cup of Nations AFCON kuti uitirwe muAlgeria muna 2025 na 2027. Algeria yakaburitswa mumakwikwi aya muna gumi guru gore rapera nekuda kwekunetsekana kwezvivakwa nenhandare dzavo dzenhabvu munyika yavo. Mubepa nhau reChronicle mune nyaya iri kuti sangano reZimbabwe Tourism Authority ZTA razivisa kuti musangano Sanganani World Tourism Expo wave nevacharatidzira makambani avo mazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu vemuno nevekunze vakatotora nzvimbo vachienzaniswa nemazana matatu ange achitarisirwa. Musangano uyu uri kuitwa musi wa12 kusvika musi wa14 gumiguru kuBulawayo kuZimbabwe International Exhibition Center. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7, Studio 7, mamukasei. Tinotenda, toda kutenda, ve Studio 7, nenau, dzemunotipa dzechokwadi.
Nyangirai auna Satani, nyangirai auna this time. Kuramba kuchibata vanhu vetripo sini tisunga nokurova nokudii kuti vanhu vachapinda musiriti mugovuraya zvamakaita last time zviya. Hakuna iwe saidendi chete Sadhaki ndichapedza nemi neera tiri pano pajobhi ndikumhanya neera minaone tirivhara bhodha zuva 7 ichaona zviri kuitika zvemba bhodha
mamukasei mamukasei pastudio 7 ini neChris hei varume tatambura ndichikurudzira vamunangagwa kuti ingopai mukomana atonge mazvikonewa izvi mazvitadza nyika yavenda kumawere mukaonawo chero maprofita enyu vana Passion Java vaakutaura kuti makaburitsa mweya mukati twi vamunangagwa hamuna tiona here kuti muri kunyadziswa nevaikusapotai ende they were confirming kuti muzano mune mbavha zvinonyadzisa ingopaiwo vana vadiki vatonge tinodawo garo wakanaka eduwei
mamukasei pastudio 7 ini ndiri mutsigiri webato guru rinopikisa reCCC uye ndinotenderana nazvo kuti sarudzo dzakabirwa zvine zvemhando yepamusoro asi ndine kushushikana kukuru nebehavior yapurezidendi wedu vanelson chamisa vanelson chamisa vanofamba vachitaura zvinhu zvavasingagoni kumacitizens like kuti gore rino there is no way munangagwa is going to sue election izvo zvisarudzo dzabirwa then wachadzoka futi here 2028 vachitumidza zvekare the same ways saka inotoona sekunge kana zvimwe zvacho ngavasamhanye kuti kutaurira vanhu then true president vedu ngavamire kutora mapost as ari mumapositions ese mubato tinoona kuti pamarallies avo vanoacta as if ndivo vatori organ then true ngavamire kuisa kuimposa maideas madecisions kuvanhu because tinoona kuti vachitotiisira mameyors saka ndinoona sekunge vari kuisa vanhu vavo vanoda kuti ivo vazovatsigira kuti varambe vari papower zvinova zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvinotishungurudza tinotarisa kumamps pane mamwe mangana mamps ataitotemba akatosilashwa asisiri mamps like vana honorable tender ibit zvinhu zvinotishungurudza kwazvo izvozvo izvo
muri sei vestudio 7 ndakandakachenjiredhizi vanongoreketa vakomana vangoreketa nje zero ndizuro vanga veiti ed havasi kuzodarika rwendo rwuno zviri papi pana zviri papi nyaya ingoripo ngatichitongotaure nezano kuti oraiti takakuvhoterai saka zvichemo zvinhu ngazvigadziriswe titobatsirana vamwe voti bvisai masanctions uko vamwe voona kuti toonera pamwe pazano ipapo ndo nyaya ndinotoona inotofamba ndanichada kubonga vachamisa nemashoko avo akataura kuti aiwa chingobvisai masanctions atozviperi toone kwazvinosarira
mangwanani pastudio 7 mangwanani vateereri nevashamarari vose vestudio 7 vana mukoma jonga vana mukoma ivansi vana vatanonoka wande mose vashamarari vestudio 7 ndinotipasai kuti makadini ndine nhau yandawa yaverengwa pastudio 7 ichiti mbepanhau rekroniki mune nhau yokuti vamunangagwa vari kuudza makurukota avo nevakuru vakuru vehurumende kuti havachatendeki kune dzimwe nyika ipapo ndine question mark ipapo vavaudza nhasi tine zvataivona mumagroups emawhatsapp musingotenderera kuti varamaposa vakasangana nemeseji necall ichibva kunyika dzekumavirira kuti havachadiwi ikoko vabhaniwa saka tinofungidzira kuti mavonero angu vamunangagwavo vakadobhani wavo saka vava kuudza makurukota avo kuti hamuchangoindiindi kune dzimwe nyika zvichireva kuti naivo vabhani wavo vakungotsa kungoudza vamakurukota avo kuti ndabhaniwa neumbavha hwavakaita pamaelection apo
maswera seiko pastudio 7 ini ndinongokurudzira kuti vana veshanduko vese zvavo vana veZimbabwe vari pasi rose vari mhiri kwemakungwa nevari munyika dzakatenderedza Zimbabwe South Africa
nezvizvarwa zveSouth Africa nevana veZimbabwe ngativharei border rebeiti bridge pamwe chete musi wa7 tioratidze hurumende yeZimbabwe kuti zvayakaita hazvisi kutifadza vari muBotswana batanai nehurumende yeBotswana vari kuchirundu nevari kunhikikini kwese uko kuZambia ngativhare mabhodha iwayo nevari kuBotswana tiratidze nyika dzose pasi rino kuti hatina kufara kwanise kumira nesu nekuti vamunangagwa vaakuita zvavanoda kwete zvido zvenyika kwete zvido zvevanhu tarisai zvinhu zvavakungoita zvava zvichibhinyabhinya saka izvozvo hataramba mhuri yeZimbabwe ndoitwa baba chinogurei maita basa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchirongwa chino tinotarisa zvinenge zvichiitika muno muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakadoma chikwata chezvipangamazano chavo mukudyidzana nezvizvarwa zveafrica zviri muamerica kana kuti president's advisory council on african diaspora engagement mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu abata nyanzvi yezveutano vari chiremba dr simbiso ranga kuti tinzwe maonero avo
zvatinoziva kune maissues ezvinhu zvakaita sehealth care zvinoti tinoda rubatsiro sometimes or ivo vanodawo kuwana rubatsiro on some conditions medical conditions for instance tinoziva pakaita dambudziko renhomba nguva yecovid izvozvo zvaida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chiri kuitika kuafrica chinyi hurumende yekunoku inzwisise such that pavanozotibatsira kana kuti pavanozoita intervene vanenge vachinzwisisa kuti zvakamira sei vachinzwa nevekunoku vakakurira kuno kana vakazvarwa sei kuZimbabwe what it means is that zvinenge zvichiitika kumba isusu zvizvarwa zvekumba kuZimbabwe for instance tinenge tichinyatsozvinzwisisa such that tikagara pasi nedzihurumende sehurumende yekuamerica tinobatsira munhu wese kuti titsanangure kunzwisisa kwatinoita zviri kuitika nokuti tobatsirana sei
imwe nyaya inotinetsei muamerica nderusa ruraganda kana kuti racism imi munoshanda muno zvinhu zvamunombosangana nazvo here
ichokwadi kuti rusa rauganda ruripo muno muamerica ruriko kuZimbabwe ruriko kuafrica ruriko kuasia idambudziko ratinofanira kuti ripere patinoshanda mumabasa umu unosangana nevamwe vokuti havanyatsokunzwisisa kuti ganda harinei nechekuita nekuti munhu anogona basa here munhu anokutreata sei here kwese kwaunenge uchishanda kana uchibatsirwa kushanda munopinda mune zvimwe zvipatara unonzwa vamwe varwere vari kuti inini handisi kuda kurapwa nachiremba wechitema asi kana chiremba wechitema ari ane ruzivo rwakadarika vachena panguva iyoyo munhu iyeye anenge atovapa disadvantage nokuti haachawane rubatsiro nenguva yakakwana kuti atsvage wemuchena waari kuda pamwe zvichatora nguva yakati rebei saka idambudziko riripo ratinofanira kuramba tichigadzisa tipere kwete kuZimbabwe here kusouth africa here ndekuno kuamerica here harisi chinhu chatinofanira kuita move beyond skin color
tichitarisa mubazi ramuriri rezveutano zvii zvamungadawo kuti zvinge zvichikwanisa kuti zvikwanisike kuburikidza nemakanzuro akadai tichitarisa nyika yakaita seZimbabwe
zvandingataura ndezvekuti kunoku kune matechnologies akawanda mishonga yakawanda inooriginatwa kunoku kuamerica for instance matechnology tetaura zvinhu zvakaita semaelectronic medical records kana even maadvanced research zvegenetics and the like zvinhu zvinowanza kutanga kunokuona kuti vari pamberi saka chatinenge tichitarisira ndechekuti makanzuro akaita sethis advisory council iite look into yatingatiiyo technology transfer for instance in terms of zvinhu zvehealth care how can they technology yadevelopwa kuno kuamerica be deployed in Zimbabwe for instance kuti tikwanise kurapa zvimwe zvirwere
nyanzvi yezveutano dr Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muamerica naBlessing Zulu westudio 7 abva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa cheshona anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa chaisindevele.